chaizvi, nekuti zvavaringe vachiita ingori nyaya yekungoti munhu anenge ari prime minister kana deputy prime minister anofanira kunge aine mukana wekupinda muparliament kunotaurawo ari muparliament, but hazvinyanyi kuchinja chinhu zvakanyanya nekuti vatsangirai vanga vatogadzwa saprime minister. Pane mutemo wemunyika mezimbabwe, mubundo remutemo riripo, kuti haukwanisi kuita prime minister kana deputy prime minister usinawo mukana wekupinda either muhouse of assembly kana musenate. Saka ndozvavarungozadzikisa chete izvozvo. Zvingadai zvakaitwa pavakatanga paya paya, asi ndofunga parliament yanga isina kugara mazuva iwavo, saka vakangogadzwa vakatotanga kushanda, asi unofanira kuzopinda muparliament. Saka hazvina zvizhinji zvazvinganyanzonzi zvakakosha. Changa chakangopinda kukosha ndicho chekuti ava vaprime minister, ava vadeputy prime minister, ndo chinhu chakakosha ichocho.
Vanokwanisa kuvhota here vave mudare reparamende racho?
Mutemo wacho haunonyanyojeka zvavo. Varongodzi mamembers of parliament asina kusarudzwa semamembers of parliament, saka vanhu vazhinji vakadaro havanyanyiwovhota. Vakangonyorwa pasi kuti vanonzi mamembers of parliament nenyaya yekuti ndiprime minister, imember of parliament nenyaya yekuti ndideputy prime minister. Saka ndinoona kunge pamwe vanenge vasingavhoti, vanenge vangofanana naattorney general ari member of parliament sekuti ndiattorney general. Nofunga ndozvichaitika izvo, asi havana kunyora zvakanaka mubundo remutemo iri kuti vanhu havanovhota here kana kuti havasi kuvhota.
Tiri kunzwawo kuti panenge pawiriranwa kuti votora gwara ripi pakati pavatsvangirai vamugabe navamutambara panyaya yekugadzirisa nyaya dziri kunetsa dzemagavhuna idzodzi, vanyori vakuru vehurumende, nyaya yavagono nenyaya yavatomana vanhu vamuchuchisi mukuru wehurumende. Pane chinobuda ipapa?
Hapana chinonyanyobuda chine musoro ipapo. Iyo nyaya yamotaura yezvemaappointments kuti ndiani permanent secretary, ndiani governor wereserve bank, ndiani attorney general, nyaya iyoyo ndiye inotaridza kuti ndiani chaiye chaiye ane masimba muhurumende yatinayo. Masimba ese mazhinji chaiwo chaiwo achingori kuna vamugabe. Saka muchazoona kuti pavanopedza zvezvamuri kuti kwanzi igwara ravati vataurirana, tinongozopedzisira tichingoona kuti Gono anenge angori governor wereserve bank, Tomana anenge angori attorney general. Mapermanent secretaries mazhinji aya akataurwa navamugabe vari vega achangoramba aripo. Pamwewo zvapo munozoona kuti pamapermanent secretaries ari makumi matatu naumwe 31 panokwanisa kuita mapermanent secretaries pamwe mana 4 kana kuti mashanu 5 anga amungatiwo pamwe aya ndiwo abva kuna tsvangirai kana kuti umwe anonzi abva kuna mutambara.